πάει πειρέντουμ.
To the book of Genesis.
Κουπάκου μπούκου για Genesis.
Hallelujah.
Amen.
Genesis chapter 3.
Chapter
4. 3.
Genesis 3.
The Bible says from verse 15.
Kumbapandima.
15.
15.
And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy heel, thy head, and thou shalt bruise his heel.
Hanzi nichaisa ruvengo pakati pako nomkazi na pakati pe mbeu yako nembeu yemzimai. Irgo rukuchapukanya msoro wako newe uchapukanya chitsitsino chargo.
Unto a woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and in thy conception. In sorrow thou shalt bring forth child. And thy desire shall be to thy husband, and ye shall rule over thee.
Kumukadzi akati, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako, nokutora mimba kwako, uchabereka vana, uchirwadziwa, kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako.
Amen.
Amen.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat all the days of thy life.
Kumunu kuna Adam akati zvawakateerera izwi romukadzi wako uchadya ukadya muti wandaka kurayira ndichiti usadya zvinonyika ichatukwa yakatukwa nekuda kwako usadya zvibereko zvayo nokutambudzika mazuva ose eupenyu hwako.
Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field.
Hanzi nyika ichabereka minzwa nezvinobaya iwe uchadya miriwo yemusango.
In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
Hanzi uchadya zvokudya zvako neziya nechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva.
Amen. Let us bow our heads again.
Tikotamise misoro yedu zvakare. Namatei. Ishe tenzi Jesu Kristu, tinoda kukutendai mangwanani ano. Tinokutendai tenzi wangu ishe wangu kuti shoko renyu raverengwa. Naizvozvo tenzi wangu ishe wangu zvapasina anogona kuti angadudzire shoko renyu. Tava kukumbira iko zvino kuti imi Mwari muburuke muve pano. Tenzi wangu ishe wangu imi moga ndimi munoziva zvinoreva shoko renyu. Tenzi wangu ishe wangu mukasaritaura muri imi. Tenzi wangu ishe wangu zvatichaita panenge pasina maturo. Chiburukai tenzi wangu ishe wangu muzodze. Tenzi wangu ishe wangu muromo wemuranda wenyu paachataura. Kuti zvaanotaura imi ndimi munenge mazvifemera. Tenzi wangu ishe wangu burukai zvakare muzodze kunyangwe nzeve dzichanzwa. Kuti padzinonzwa dzinonzwa riri shoko renyu. Mangwanani ano toda kukupai mbiri nekukurumbidzai. Nokuti tinoziva kuti imi Mwari patinouya kuno kuchecha mutitumiri asi munouya muinesu. Tenzi wangu shewangu na izvozvo, muchaburuka, mugotaura shoko renyu, mugoburuka zvakare, mugorinzwa muri imi, pakupera kwazvo zvose, tigopambiri nekurumbidzwa kwamuri. Toda kutendai nhasi uno, tichiziva kuti kuungana kuno, hakusiko kuonana, asi kuti tenzi wangu shewangu, kuuya kuzoona imi muchitaura, tigonzwa imi zvakare, muchireva chirevo cheshoko renyu. Toda kupai mbiri nekukurumbidzai mangwanani ano. Nemuzita ratenzi Jesu Kristu, tinokunamatai. Amen.
Amen. We can take our seats.
Tinga gare edu pasi.
We just want to thank the Lord this morning.
Tuna kutenda ishe, mangwanani ano.
Yes, allowed us to come into his house.
Ishe vati tendera kutituye mumba mavo.
Hallelujah.
Amen.
That we can convey our lives with his word.
Kuti tikwanise kuenzanisa upenyu hwedu neshoko ravo.
Hallelujah.
Amen.
That whenever we find some way we are not equal with his weight.
Kuti patinozowana apo patisingaenderane neshoko ramwari.
We say, Lord, help us.
Toti ishe tibatsirei.
Amen.
Amen.
For we are desiring that one of these days.
Tirikushuwa kuti rimwe remazuva ano.
Hallelujah.
Amen.
The Lord will help us.
Ishe vatibatsire.
Amen.
Amen.
So we just want to take this from where we have read.
Toda kutora izvi kubva pataverenga.
Hallelujah. I know we know this chapter very well.
Ndinoziva kuti tinoziva chapter iyi zvakanyanyisisa.
Amen.
Amen.
Where we know the chapter of where sin, where a woman fell into sin.
Patinoziva apo mudzimai akakundikana akapinda muchivi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
The same.
Saka tinotenda kuti Mwari vanesu mangwanana nasi.
We believe that the Lord is with us this morning.
Hallelujah.
Amen.
Vanokwanisa kutaura kunyange mangwanana ano.
He can speak even this morning.
Amen.
The same.
That at the end of the service we give the glory and honor to him.
Kuti panozopera shumiro ino tinopa mbiri nekurumbidzwa kwaari.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
The same.
Saka, from where we have read this morning,
kubva pataverenga mangwanani ano,
tiri kuona kuti zvataverenga zvakazova a result of sin.
What we read, zvakanga zvichibva pakudarika.
Amen.
Amen.
Saka, pakadarikwa, pakazova nemitongo yakatevera.
Where there was a transgression, there was a judgment which followed.
Amen.
Amen. Because men had failed. The woman had failed on the word of God.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
But not in doubt, Mari. Vanoda kuti timire neshoko raungwa dzese.
But we believe that the Lord wants us to stand by his word all Amen. The time.
Hallelujah.
Amen.
But tiri kuona zvinhu zvakasiyana siyana munyika yatiri kurama nogara mairi.
We see many things in the world that we are living in.
Hallelujah.
Amen.
The Bible said.
Bible rinoti.
He will put enmity.
Achaisa ruvengo.
Hallelujah.
Amen.
He will put enmity.
Achaisa ruvengo.
Hallelujah.
Amen.
Between thy seed.
Pakati pembeu yako.
Hallelujah. And he will bruise his head.
Hanzi achakuvadza musoro wayo.
And he will also bruise his heel.
Iye ozokuvadza chitsitsino chako.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, ma'am.
And he also say about the woman.
Akati pamusoro pemudzimai.
You shall have sorrow.
Uchava nekusuruvara.
In conception.
Mukubata mimba.
And childbearing.
Nekupona mwana.
Hallelujah.
Amen.
And he went on and said to Abraham.
Akaenda akanoti kuna Adamu.
Adam.
Na Adam.
He said.
Akati.
All the days of your life.
Mazuva ose eupenyu hwako.
Amen.
Amen.
He wanted to curse him.
Aida kuti atuke Adam.
But he cursed the ground.
Asi panzimbo yacho akatozotuka ivu.
Hallelujah.
Amen.
So he said to Adam,
akati kuna Adam,
all the days of your life,
mazuva ose eupenyu wako,
whatever you are going to eat,
chauchadya,
you must wait for it.
Unofanira kuti uchishandire ubude ziya.
Hallelujah.
Amen.
Whatever you are going to eat,
chipi ne chipi chauchadya,
you must wait.
Unofanira kuti uchishandire.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, ma'am.
We want to talk this morning about God keeps his word in continuity.
Kuti mwari vanochengeta shoko ravo mukuenderera kwaro mberi.
Hallelujah.
Amen.
God keeps his word in continuity.
Mwari vanochengeta shoko ravo mukuenderera kwaro mberi.
Amen.
Amen.
But we are realizing here that sin came in.
Tiri kucherechedza pano kuti chivi chakauya chikapinda.
Amen.
Amen.
But God is faithful.
Asi mwari vakatendeka.
Amen. He is the same yesterday, today and forever.
Ndiye mumwe chete nezuro nanhasi nokusingaperi.
Hallelujah.
Amen.
He keeps his word.
Mwari vanochengeta shoko ravo.
Amen.
Amen.
And when he keeps his word,
kana mwari vachengeta shoko ravo,
he keeps his word in continuity.
Vanorichengeta vachienderera mberi.
Hallelujah.
Amen.
He doesn't go back.
Havadzokere kumashure
like you and me.
Sezva tinoita inini newe.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
He always keeps his word in continuity.
Mwari vanochengeta shoko ravo nguva dzose vachienderera mberi naro.
Amen.
Amen.
This is the reason why we worship him this morning.
Ndokusaka tichimunamata mangwanani ano.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
The Bible says,
Bible rinoti,
you can depart from his or depart from the faith.
Unogona kubva pakutenda.
But the word remains faithful.
Asi shoko rinoramba rakatendeka.
Amen.
Amen.
You can decide to do other things.
Iwe unogona kusarudza kuita zvimwe zvinhu.
But the word remains the same.
Asi shoko rinoramba riri rimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
This is the reason why the Bible says the same yesterday, today and forever.
Ndiko kusaka Bible rakati ndiye mumwe chete nezuro nanhasi nokusingaperi.
Amen.
Amen.
Maybe some who knows me years back.
Pamwe vamwe vanondiziya kubva kare.
Maybe I was like our single brothers here.
Pamwe ndakanga ndakaita sehama dzedu dzadzarora dziri pano.
But here am I today.
Asi nhasi ndiri pano.
It's just changing of years.
Kushanduka nekufamba kwemakore.
Amen.
Amen.
And you can say, no, he's now 40 or 50 years or 60 years.
Ungati zvino kwari makore 40, 50 kana 60.
Hallelujah.
Amen.
But you cannot do that to the word of God.
Asi haugoni kudaro pashoko ramwari.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
Amen.
Amen.
The way it was yesterday,
zvarakanga riri nezuro,
is to today.
Ndo zvarichiri kunyange nanhasi uno.
Hallelujah. And it will be the same tomorrow.
Rinoramba riri rimwe chete mangwana.
Hallelujah. It doesn't age.
Harikwe gure.
Amen.
Yes, sir.
But we can age as people.
Asi isu tinogona kuchembera sevanhu.
Hallelujah.
Amen.
But the word of God doesn't age.
Asi shoko ramwari harikwe gure.
It keeps itself in that continuity.
Rinoramba richingoenderera mberi riri rimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
The same yesterday, today, and forever.
Mumwe chete nezuro nanhasi nokusingaperi.
Amen.
Amen.
We know what the word did in the prophets.
Tinoziva zvakaitwa neshoko mukuva profita.
Amen.
Amen.
The Lord Jesus Christ in the prophets.
Ishe tenzi Jesu Kristu muva profita.
Amen.
Amen.
He acted the same way he's acting today.
Vakangoita maitira vanoita nenzira imwe chete yavari kuita kunyange nanhasi.
Amen.
Amen.
Saka Mwari havasanduki.
God does not change.
Amen.
Amen.
Zvanga vari na Paul.
What he was with Paul
is still what he also did with Brother Branham.
Ndo zvavakaitawo zvakare na Brother Branham.
Amen.
Amen.
Saka mumazera ese manomwe emakereke.
In all the seven church ages,
he just maintained his word.
Vakangoramba vaine shoko ravo.
Amen.
Amen.
But pano zvakaitika in between.
The certain things zvakaitika pakati.
But Mwari havana kusandurwa nazvo.
God was not changed by that.
Amen.
Amen.
Vakaramba vari mwari vanga vana po.
He remained God with Paul.
And he climbs up to all the prophets.
Ndokumva vakwira vachifamba nevaprofita vose.
Until our day.
Kusvikira muzuva redu ranhasi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
This is the reason why the prophet said.
Ndiko saka muprofita akati.
If all those saints in the old times.
Kana vatsvene vose munguva dzekare.
Then vaipiwa mukana wokusarudza kuti vaida kukuranwa muchizvarwa chipi.
If they were given a chance to choose which age they would want to live in.
Maybe they could have said they wanted to live in this age.
Vangadai vakati toda kurarama muchizvarwa chino.
Amen.
Amen.
But Mwari nora kuti ndi Mwari.
But God, because He is God,
He allowed them to live in their age.
Akavatendera kuti vararame muzvizvarwa zvavo zvavakararama mazviri.
Hallelujah.
Amen.
Nobva vatendera iwe neni kuti rarame muchizvarwa chinechi.
And He allowed you and me to live in this age.
Amen.
Amen.
Though this age is so corrupt.
Kunyange chizvarwa chino chakaora.
And so evil.
Uye chakaipa.
But God allows you and me to live in this.
Asi Mwari vakatendera iwe neni kuti tinge tiri muchizvarwa chino.
Hallelujah.
Amen.
You know the reason.
Mwari vanoziva chikonzero.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Saka ndotenda Mwari mangwanani ano.
So we want to thank God this morning.
Amen.
Amen.
Vanhu vakaziva Christ when he was born in the manger.
People knew Christ paakaberekwa muchidyiro.
Maybe they started to count.
Pamwe vakatanga kuverenga makore nemwedzi.
Amen.
Amen.
But that was not his beginning.
Asi handiko kwakanga kuri kutanga kwake.
Amen.
Yes, sir.
Mwari vanga varipo.
God was there
before anything was there.
Pasati pambova nechinhu chiripo.
Amen.
Amen.
Pakazova newo zvakare.
And you were there also.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Saka nokuda kwezvo zvama hanzvadzi.
Because of that brother and sister.
Mwari ngatibatsire that we follow what the word say.
God should help us kuti titeverere zvinotaurwa neshoko ravo.
Amen.
Amen.
Noda ndo Mwari vakutitungamira mukati mezvarana.
Because this is the Lord who is leading us today.
Amen.
Amen.
Hatikwanisi kuzvitungamira sevanhu.
We cannot lead ourselves as human beings.
But kuti Mwari vatitungamire mukati mupenyu wedu.
We want the Lord to lead us in our lives.
Especially when we come and assemble like this.
Kunyanya sei kana tauya taungana nenzira ino.
We need God to lead us.
Tinoda kuti Mwari vatitungamirire.
We need His revelation.
Tinoda chizaruro chavo.
We need His inspiration.
Tinoda kufemera kwavo.
Hallelujah.
Yes, sir.
Besides that,
kunze kwaizvozvo,
we will lead one another into things unknown.
Zvikange zvisina kudaro tinotungamirirana muzvinhu zvisingatombozivikanwi kuti zvii.
Hallelujah.
Amen.
But kana Mwari vakauya vakatibatsira mukati mupenyu wedu.
But if the Lord could come and help us in our lives,
surely you will be the one leading.
Zvirokwazvo ndo vanenge vachitungamira.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
So this morning I'll be reading quite a lot.
Mangwanani ano ndichange ndichiverenga zvakanyanya.
Amen.
Amen.
So that you won't say I said that.
Kuti musazoti ndakati zvakati.
Amen.
Amen.
But we all say the prophet said.
Asi tine zenge tichiti tose muprofita vakati zvakati.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
So if you can get the first quotation.
Naizvozvo tikatanga kuwana chitaurwa chekutanga.
This is from the message Super Sign.
Mumaridzi yakanzi Super Sign.
The prophet said in this age and time we are living in.
Muprofita anoti muchizvarwa chino nezera rino ratiri kurarama mariri.
People are talking about super things.
Vanhu vari kungotaura pamusoro pezvinhu zvepamusoro nepamusoro.
Hallelujah.
Amen.
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 But whenever we are talking about the super things
kana
in our lives.
Pose patinotaura zvinhu zvepamusoro mukati meupenyu hwedu.
Let's talk about the word.
Ngati taurei pamusoro peshoko.
Amen.
Amen.
Let it be the word.
Ngarivei shoko.
Hallelujah.
Amen.
So the prophet said, I want you to notice the unchanging continuity of God's word and his works. Hallelujah.
Amen.
See, he never changed.
Muno mrukona ashanduke.
His program, he never changed his ways.
Program yago avashandure nzira dzavo.
Hallelujah.
Amen.
Just as perfect the scripture is just understands me, brothers.
I'm going to say.
He never changed his ways, just as perfectly. The scripture is in the perfect continuity.
Mwari avashandure nzira dzavo. Hanzise kungokwana kwakaita magwaro. Ndokukwana kukwendera kwavo mberi.
Hallelujah.
Amen.
Everything that God does is in continuity with what he done.
Hanzi zvose zvinoitwa mwana mwari zviri mukwendera mberi nezvaanoita.
See?
Amen.
And what he did first,
zvakaita pakutanga,
that is he do it the second time the same way.
Ndozva anoita kechipiri nenzira imwe chete zvakare.
Hallelujah.
Amen.
But you and me can do it the other way.
You and me, we can tinogona kuzvita nenzira yakasiyana.
Amen.
Amen.
But Mwari maitira vakaita zvinhu zvavo pekutanga.
But God, the way he did it in the first time,
ndo maitira anongeita kunyange nhasi.
Is the same way that he's going to do today.
Amen.
Yes, sir.
Madanira vakaita vatsvene pachizvarwa chepakutanga.
The way he called the saints in the first age
is still the same way he's calling the saints today.
Ndonzira imwe chete yari kudana vatsvene nayo nhasi.
Hallelujah.
Amen.
He doesn't say, no, I think in this day there's a lot of technology, so let me change the ways.
Zoti nasi uno kune technology, yakanyanya saka ndava kuchinja maitiro andinoita zvinhu nasi uno, kwete.
God doesn't work like that.
Mwari havashandi nenzira iyoyo.
Amen.
Amen.
He keeps his word in continuity.
Vano chengeta shoko ravo richingoenderera mberi.
Paragraph 28.
Paragraph 28.
When he put the world to turn on a 24-hour basis, we might have daylight saving time.
Mwari pavakaisa nyika kuti itenderere pama 24 hours. Vakaita kuti pave nerinonzi zuva.
Hallelujah.
Amen.
Yeah, I think I was supposed to read 20, verse 27.
And I'm going to turn it up at 27.
I just to prove it to you.
And I'm going to read it to you.
He has made law in the earth.
Mwarivakata mrairo panyika.
And he has always given his people a sign before the event happens.
Mwarivakagara vachipa vanhu vavo chiratidzo.
Now he has always done it. And he will always do it. Hallelujah.
Amen.
Because he is the unchangeable God. Amen.
Amen.
I am God. He said,
Vakadaro,
I change not.
Andishanduke.
The way he sets his program at the beginning,
maitiro avakaita urongwa hwavo pakutanga,
that is the way it is in each age.
Ndo nzira yazviri muchizvarwa chimwe nechimwe.
He never changed it.
Havambo shanduke pazviri.
Hallelujah.
Amen. Yes, sir.
God doesn't change.
Mwari havashanduke.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen. Yes, sir.
When he put the world to turn on a 24-hour basis, we might have daylight saving time and all kind of times.
Hanzi pavakaita nyika itenderere 24 hours. Pakaita nguva yatinoti ndo masikati kuti pave nezvinoitwa panguva iyoyo.
But it never changed the turning of the world.
hazvina kushandura kutenderera kwenyika.
Amen.
Amen.
It doesn't change.
Hazvishanduri.
She makes a complete circle every 24 hours.
Nyika inotenderera 24 hours dzega dzega.
Amen.
Amen.
Turns around, never changes the seasons.
Inotenderera.
Okay.
Inotenderera haichinji mwaka yayo mukufamba kwainenge ichiita nyika.
God has spring.
Mwari vane nguva yatinoti spring.
Summer.
Nenguva yesummer.
Winter.
Nenguva yechando ino.
Just exactly like it always was.
Sekungogara kwazvakabvira zviri pakutanga.
Amen.
Amen.
God doesn't change.
Mwari havachishanduke.
He keeps his word in continuity.
Vanochengeta shoko ravo richingoenderera mberi.
Hallelujah.
Amen.
But if it was you or me in control.
Dai tanga tiri inini newe tiri isu tiri kuti tisu tiri kutungamira zvino.
I could alternate these seasons.
Dai gona kuchinjanisa mwakai.
And say no, I think let me put winter instead of summer.
Ndoti mira ndichiita nguva yechando panzwe kuti tiite nguva yekudziya.
Amen.
Amen.
But God doesn't do that.
Asi Mwari havadaro.
Hallelujah.
Yes, I am.
So if God doesn't do that,
kana Mwari vasingadaro,
and we believe that He dwells in us,
totenda kuti Mwari vacho vanogara matiri.
Amen.
Yes, I am.
We must also act like Him.
Tinofanira kuti tiite semaitiro anoita.
In everything.
Mune zvose zvatinoita.
Hallelujah.
Yes, I am. Amen.
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 That is the way He done it first.
Hanzi ndo maitiro akazvita pakutanga.
That is the way He done it every time. The continuity of His laws and of His word and of His works. How it all just perfectly blends together. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
He made men
vakaita munhu
in His likeness.
Vakafanana naye.
Amen.
Amen.
Nokuti Mwari vaida kuti vashande nemunhu.
Because God wanted to work with men.
Hallelujah.
Yes, sir.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vaida kukushandisa iwewe.
God wanted to use you.
God doesn't have hands.
Mwari havana maoko.
Amen.
Yes, sir.
God doesn't have feet.
Mwari havana tsoka.
Hallelujah.
Amen.
He wants to use your feet.
Vanoda kushandisa tsoka dzako.
You want to use your hands.
Vanoda kushandisa maoko ako.
Hallelujah.
Amen.
But when He is demanding to use your hands.
Mwari pavanenge vakuda kushandisa maoko ako.
And you say, Lord, can you, why can't you use my legs?
Woti Mwari, koma imashandisa ari makumbo angu.
That is not how God does His things.
Handiyo nzira iyo Mwari yavanoita zvinhu zvavo nayo.
Hallelujah.
Amen.
He keeps His wait in continuity.
Mwari vanochengeta shoko ravo richienderera mberi neurongwa hwaro.
Hallelujah.
Yes, sir.
Paragraph 33.
Paragraph 33.
As I have often said,
says ndakataura nguva dzose,
if there was no Bible,
aipanga pasina Bhaibheri,
I do know there was a God.
And I ziva kuti kuna Mwari.
I do know there was God.
Ndo ziva kuti kuna Mwari.
Just to watch the way nature works.
Kungocherechedza mashandiro anoita masikirwo ezvinhu.
Hallelujah.
Amen.
Amen. This is what the prophet said.
Ndo zviri kutaurwa nemuprofita.
Hallelujah. That if there was no Bible.
Kuti dai kwanga kusina Bhaibheri.
He was going to know that God is there.
Vai zongoziva kuti Mwari variko.
Amen.
Amen.
Because of nature.
Nekuda kwekuita kunoita zvinhu nemasikirwo azvo.
Hallelujah.
Amen.
It is His laws.
Mirairo yake.
They are all in continuity with one another.
Inoenderera mberi ichiwirirana mumwe nemumwe.
His word is in continuity.
Shoko ravo rinoenderera mberi.
It cannot fail.
Harikundikane.
His signs are in continuity with the time.
Ziratidzo zvavo zvinoenderera mberi nenguva.
Amen.
Amen.
His signs are in continuity with the time.
Ziratidzo zvavo zvinoenderera mberi nenguva.
Hallelujah.
Amen.
Why is it like that?
Sei zvakadaro.
Amen.
Amen.
God wants us to show to us.
Mwari vanoda kuratidza kwatiri.
Amen.
Yes, ma'am.
That this is now winter.
Kuti yava nguva yechando.
Amen.
Amen.
This is now summer.
Ino inguva yekunaya.
Hallelujah.
Amen.
This is now the time to receive the Holy Ghost.
Ino inguva yekugamuchira mweya mutsvene.
Amen.
Amen.
This is now time to seek to forsake the things of this world.
Ino inguva yekusiyana nezvinhu zvenyika.
Hallelujah.
Amen.
The signs are right with the Bible.
Ziratidzo zvinofambidzana neBhaibheri.
The signs are right in the moon.
Zvinofambidzana nemwedzi.
Amen.
Amen.
Just a day, I think you saw the moon.
And not in the makaona manwe zviro mwedzi zvakaita.
The signs are right in the skies.
Ziratidzo zvirimo muchadenga.
The signs are right on the earth.
Ziratidzo zviripo panyika.
Amen.
Amen.
God wants us to learn something.
Mwari vanoda kuti tidzidze chimwe chinhu.
Amen.
Amen.
The signs are right in the church.
Ziratidzo zvirimo mukereke.
And we can look around in the church.
Tinokwanisa kutarisa zvakapoteredza muchechi.
Today and see the signs just right.
Toona ziratidzo zviripo pamberi pedu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
Mari ngatibatsira hama hanzvadzi.
The Lord help us, brother, sister.
Amen.
Amen.
Tite run behind the word of God all the time.
Timire pashoko ramwari nguva dzose.
Amen.
Amen.
Tikadaro Mari anotibatsira.
If we do like that, the Lord will help us.
Amen.
Amen.
Nodati Mari hatina nhoroondo yekukundikana kwavo.
Because we don't have any history of the failure of God.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
Hapana patakamboverenga mukati meBhaibheri.
There is not even one place we read in the Bible.
Mwari pavakakundikana.
Where God failed.
Amen.
Yes, ma'am.
But ukatarisa munhoroondo yangu inini.
But if you look into my history.
So many times I failed.
Nguva dzakawanda dzandakakundikana.
Amen.
Yes,
but Mwari havakundikani.
But God does not fail.
Amen.
Yes, ma'am.
Ndosaka tisinganamati munhu mukati mezvaranasi.
That's why we don't worship any person today.
Tonamata Mwari vasingakundiki.
We worship God, him who does not fail.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
Who keeps his word in continuity.
Avo Mwari vanochengeta shoko ravo richienderera mberi.
Amen.
Amen.
Ndosaka vanhu vasvika bonzi kuti hano I cannot walk with you. I cannot do anything with you. No doubt, unenga watadza something in your life.
That's why people say, "Andigoni kufamba newe, andigoni kuita chinewe." Unekuti unenga wakundikana.
Amen.
Yes, ma'am.
But you cannot do that with God.
Asi haugoni kudaro naMwari.
Amen.
Yes, ma'am.
Because he's always right.
Nekuti vari right nguva dzose.
He's always faithful.
Vakatendeka nguva dzose.
Hallelujah.
Amen.
So there's no way you can say, no, today I don't want to walk with God because they've done this.
Now, pana zuva raungati handidi kufamba naMwari nekuti Mwari vaita izvi.
Amen.
Amen.
He's very faithful.
Mwari ava vakatendeka.
Hallelujah.
Amen.
His signs always forerun his events.
Zviratidzo zvake zvinobvanzotungamira mberi kwezviitiko nguva dzose.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
Just as that does.
Sekungoita kwazvinoita izvozvo.
When you see the goose going, see the bird coming on.
Hanzi paunoona anonzi maguzi aya achienda unobva waona kwakubukira.
Amen.
Amen.
See the leaves falling off.
Unoona mashizha akudona.
See, it is the continuity of nature blending in.
Kuenderera mberi kwezvitsikwa zvichiwirirana.
God is law of nature blends in.
Mirayiro yaMwari pamasikiro akaita zvinhu zvine kuwirirana kwazvinako.
Hallelujah.
Yes, sir.
And he forerun his events.
Mwari vanotungamira kuita kwezviitiko zvavo.
It always been, has been, it never has failed and never will fail.
Zvakagara zvakadaro hazvizombokundikane zvicharamba zvisingakundikane.
Hallelujah.
Yes, sir.
Let's push it to 14.
Tiende paragraph 14.
The prophet speaks here about prophets.
Profita anotaura pamusoro pevaprofita pano.
That prophets are the chief sign.
Hanzi vaprofita ndozviratidzo zvikuru.
Amen.
Amen.
The prophets are chief signs.
Vaprofita ndozviratidzo zvikuru.
Hallelujah.
Amen.
You remember when God sends a prophet?
Munorangarira Mwari pavanotumira muprofita.
Amen. Something is wrong with man.
Chimwe chinhu chinenge chisina kumira zvakanaka muvanhu.
Hallelujah.
Amen.
Munhu anenge atanga kufunga funga kuti no, let me do things this way.
Men will be starting to think or can mira ndite zvinhu nemaitiro aya.
Amen.
Amen.
And the prophet is there to bring men into line.
Muprofita aripo kuti apinze vanhu mugwara.
Hallelujah.
Yes, sir.
Amen.
Amen.
Without a prophet,
kana pasina muprofita,
we can lead one another into things.
Tinokwanisa kutungamirirana mune zvimwe zvinhu zvisinganzwisisike.
God's chief sign is a prophet.
Chiratidzo chikuru chamwari muprofita.
Okay, I think he's just talking about that paragraph. Let's go to paragraph 41.
Tinde paragraph 41, 42.
And when God gets ready to send judgment,
kana Mwari vagadzirira kutunga kutumidzira kutonga,
before he sends judgment,
vasati vatumira kutonga kwavo,
he sends a prophet,
vanotumira muprofita,
and manifests his word,
oratidza shoko ravo.
Hallelujah.
Amen.
This is the reason why we had the prophet in our day.
Ndokusaka takava nemuprofita mumazuva edu ano.
Hallelujah.
Amen.
That when judgment comes,
kuti kana kutonga kozouya.
Amen.
Amen.
We had already given a warning.
Tinenge tapuwa yambiro.
Amen. Hallelujah.
Amen.
So there's a warning before judgment.
Pane yambiro inotanga kuvapo pasati pazova nekutonga.
Because God wants to keep his continuity of the word.
Mwari vanoda kuenderera kuti kuenderera kweshoko ravo mberi kunge kuchingoenderera kwakadaro.
Hallelujah.
Yes, sir.
He doesn't want to judge men without giving me a warning.
Havadi kuti vatongai munhu vasina kutanga vamuyambira.
Amen.
Amen.
Vindicate the word of that age.
Votsigira kana kusimbisa shoko rechizvarwa ichocho.
Amen. He promised to do it in this age.
Vakavimbisa kuti vazviite muchizvarwa chino.
And he will do it.
Uye vachazviita.
In this age.
Muchizvarwa chino.
And he has already done it.
Mwari vakatozviita nechekare.
He gave us a prophet.
Mwari vakatipa muprofita.
Hallelujah.
Amen.
Kuti vazodzidzosera mukati meshoko ravo.
To lead us back into his word.
Hallelujah.
Amen.
Kuti nano imwe neimwe tingafamba mukati meupenyu hwedu hama hanzvadzi.
That each and every step that we walk in our life, brother, sister.
Today, famba this what this is what the prophet said.
We walk knowing that it is ndozo zvakataurwa nemuprofita.
Amen.
Yes, sir.
Noda kuti muprofita muromo waMwari.
Because the prophet is the mouthpiece of God.
Amen.
Yes, sir.
Hallelujah.
Amen.
Saka Mwari ngavatibatsire mangwana nano.
The Lord help us this morning.
Amen.
Yes, sir.
Regardless of what people say about it.
Hanzi zvisinei kuti vanhu vanotaura kuti kudini pamusoro pazvo.
He will do it.
Mwari vanozviita.
Anyhow, because he cannot break his continuity.
Vanongozviita zvisinei nekuti Mwari havakwanisi kuputsa kuenderera mberi kweshoko ravo.
Hallelujah.
Amen.
God will never break his continuity.
Mwari havaputse kuenderera mberi kweshoko ravo.
Amen.
Amen.
Because he's God.
Nekuti ndimwari.
Amen.
Amen.
But men can do that.
Asi munhu anokwanisa kuzviita.
This is the reason why from where we have read.
Ndokusaka kubva pataverenga.
Pakatodarikwa.
There was a transgression.
Amen.
Amen.
Zvinhu zvanga vanzi musaita.
The things that they were forbidden to do.
Ndozvavakaita izvozvo.
They are the things that they did.
Amen.
Amen.
But there's always a penalty.
Asi pane mutongo nguva dzose.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
But God doesn't fail.
Asi Mwari havakundikane.
It is the way he planned.
Marungira vakaita.
He always does it the same way.
Vano zviita nguva dzose nenzira imwe chete.
He never fails to do it like he did. It at the first time.
Havambokundikane kuzviita, vanongozviita nenzira imwe chete yavakazviita pekutanga.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
Ndozvatiri kushuvira mangwana nano.
That's we are desiring this morning.
Amen.
Amen.
Ngatifurirane chinhu chimwe chete hama hanzvadzi.
Let's influence one thing, brother, sister.
That you must walk like him.
Kuti tifambe saiye.
That you must do like him.
Kuti tite maitiro anoita.
Amen.
Amen.
That you must love one another like him.
Kuti tigova nerudo mumwe kune mumwe semaitiro akaita.
Hallelujah.
Yes, sir.
If that God is in us,
kana Mwari uyu ari matiri,
we must love one another.
Tinofanira kuva nerudo mumwe kune mumwe.
We must pray for one another.
Tonamatirana mumwe nemumwe.
We must help one another.
Tobatsirana mumwe nemumwe.
Hallelujah.
Yes, sir.
Because that is his word.
Nekuti iroro ndoshokora Mwari.
Which is his continuity.
Kunova kuenderera mberi kwake.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
So we are resting on that.
Takazorora pana izvozvo.
Amen.
Amen.
Mwari vanoita make sure zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka.
God makes sure that all things are in order.
Amen.
Amen.
He talks about this in these blasphemous names.
Vanotaura pamusoro peizvi pamazita ekumubhuku rakaremazita ekumhura.
And notice in the zodiac.
Hanzi cherechedzai muchadenga.
What it did starts off with.
Zvazvakaita pakutanga.
The first thing in the zodiac is the Virgin.
Chekutanga mune zvinonzi zodiac imhandara.
The last thing in the zodiac is Leo the lion.
Hanzi chekupedzisira mune zvemuchadenga inonzi Leo shumba.
The first coming of Christ.
Kuuya kwekutanga kwaKristu.
Through the Virgin.
Kupurikidza nemhandara.
The second coming.
Kuuya kwechipiri.
Leo the lion.
Hanzi Leo shumba.
The lion of the tribe of Judah.
Shumba yerudzi rwa Judah.
Amen. The prophet here was talking about the three Bibles, God's three Bibles.
Muprofita aitaura pamusoro pemabhaibheri matatu aMwari.
Hallelujah.
Amen.
That the zodiac.
Kune zvemuchadenga.
And there are pyramids.
Kune mapyramids.
And the written Bible we have today.
NeBhaibheri rakanyorwa ratinaro nhasi.
Hallelujah.
Amen.
Why God has those things in the natural?
Sei Mwari vaine zvinhu izvozvo panyama.
Amen. He just wants to show us.
Vanoda kutiratidza.
His continuity.
Kuenderera kwake mberi.
Hallelujah.
Amen.
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 Kuti mukubva mune izvi zvinhu izvi.
That from these things.
We can have this.
Tinokwanisa kuva nezvizvi.
And then we have this.
Tozova nezvizvi.
Zvese zvokuri kuendera mberi kwake Mwari mushoko ravo.
All these being the continuity of God in his word.
Hallelujah.
Amen.
Then Enoch completed in his day.
Enoch akapedzisa muzuva rake.
Or back in that day.
Kana kuti kumashure kuzuva ira.
The pyramid.
Mapyramids.
And it would cause we haven't got the time to background it and show how that the pyramid comes up through the chambers and so forth.
Hanzi atina nguva yekuti titsanangure pamusoro pemavakirwo emapiramidi nemakamuri arimo maari.
Amen.
Amen.
But Mwari vakutiradza, the prophet is showing us about the pyramids.
Mprofita ari kutiradza pano pamusoro pemapiramidi.
Amen.
Amen.
Which is the second Bible.
Rinova Bible rechipiri.
Amen. Hallelujah.
Amen.
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 Why is he showing us like that?
Sei vari kutiratidza saizvozvi?
He just wants to show his continuity.
Vari kuda kutiratidza kuenderera mberi kwavo.
Amen.
Amen.
And he showed that he cannot fail.
Vachiratidza kuti havakundikane.
Amen.
Yes, sir.
And he talks about all the chambers in the pyramid and all the
measurements.
And why he doesn't have the capstone.
Say asina dombo repam soro.
During that time,
panguva iyoyo,
when it was constructed.
Paakavakwa.
Amen.
Yes, sir.
The prophet said,
Prophet anoti,
they rejected Christ.
Iye Kristu akarambwa.
Amen.
Amen.
Which is the capstone.
Anova ndiye ibwe repam soro.
Hallelujah.
Yes, sir.
But we thank God in our day.
Tinotenda Mwari muzuva redu ranhasi.
Amen.
Amen.
That he came into our lives.
Akauya mukati meupenyu hwedu.
Amen.
Yes, sir.
To be that capstone.
Kuti agova ibwe repam soro.
Hallelujah.
Yes, sir.
In his continuity.
Mukuenderera kwake mberi.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
This the God whom we worship.
Hanzi uyu Mwari watinonamata.
Amen.
Amen.
He doesn't fail.
Hakundikane.
Amen.
Yes, sir.
Let's move on.
Tiendere mberi.
Now let's go to the next quotation.
Tiende ku quotation inotevera.
Paragraph 26, the prophet saying.
But paragraph 26, Mprofita anoti.
Now see, we are building a building.
Hanzi, zvinoona kuti tiri kuvaka chivakwa chedu.
Not a wall.
Kwete rusvingo chete.
Amen.
Amen.
We are building a building.
Tiri kuvaka chivakwa.
Not just a wall.
Kwete mudhuri unongoenda.
The builders want to take a line of blocks and just go straight down.
Vavaki vanongoda kungotora zvidhinha vachingovaka vachienda.
Amen.
Amen.
Now, any builder can build that.
Builder wega wega anogona kuzviita.
Amen.
Amen.
Any builder can do that.
Builder wega wega anogona kuzviitawo zvake.
Just to build a straight line.
Kungovaka mudhuri unenge uchienda.
Amen.
Amen.
But it takes a real master machine to turn a corner.
Hanzi asi zvinotora nyanzvi chaiyo kuti agovaka.
Mechanic to turn a corner, sorry.
Mechanic chaiyo kuti agovaka achikona.
See?
Mnoona?
When you go to cut the corner,
kana makunoenda pa corner,
that is the time it takes.
Ndonguva yazvinotora iyoyo.
Amen.
Amen.
It shows whether you were real a stone mason or not.
Zvinonyatsoratidza kuti uri muvezi wematombo here kana kuti hauzi.
Amen.
Amen.
When you turn the corner with it.
Kana wakuno kona pa kona.
Hallelujah.
Amen.
It takes the real stone mason.
Zvinotora muvezi wematombo chaiye.
Hallelujah.
Nanzi.
And keep the continuity of the rest of the building.
Zvozoita kuti building yese iendere mberi ichivakwa.
Hallelujah.
Amen.
But when it is a straight line,
kana kuchingovakwa rusvingo rwakangotwasuka,
Anyone can do that.
Munhu wese anogona kuzviita.
Hallelujah.
Amen.
But the prophet say we are not building a straight line.
Prophet anoti hatisi kungovaka rusvingo.
We are building a building.
Tiri kuvaka chivakwa kana imba.
Amen.
Amen.
But turn the corner, now it is on these corners, is when troubles comes.
Hanzi pakunovaka papa kona, kazhinji ndo paneta matambudziko pakuvaka kona ipapo.
Amen.
Amen.
When you are now building a corner.
Kana wakuvaka uchikona.
Amen.
Yes, sir.
Troubles begins.
Ndo panotangira matambudziko.
Hallelujah.
Amen.
But we thank God this morning.
Tinotenda Mwari mangwana nano.
Hallelujah.
Yes, sir.
That we are not building alone.
Kuti atisi kuvaka tiri toga.
But is building in us.
Asi vari kuvaka matiri.
Hallelujah.
Yes, sir.
When he are taking that corner.
Pa tinenge takukona apa.
Is we are taking that corner with him.
Tiri kutora kona iyoyo tinaye.
Hallelujah.
Amen.
And for sure there will be no troubles.
Zviro kwazo hapazombova nematambudziko.
Hallelujah.
Amen.
The builders want to keep building on down. But we're not building a wall.
Asi hatisi kuvaka muduri.
But a building.
Asi tiri kuvaka chivakwa.
Hallelujah.
Yes, sir.
That corner and this other straight line.
Corner ii nepaya pari straight.
They must be in that continuity.
Zvinofanira kunge zvine kuenderera mberi.
They must dovetail.
Zvinofanira kuti zviwirirane.
Hallelujah.
Yes, sir.
Amen.
Amen.
They must agree.
Zvinofanira kuwirirana.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Because it's one thing.
Nekuti chinhu chimwe chete.
Amen.
Amen.
It's not that the straight corner on its own.
Kusi kuti corner nepakati pasika pega.
And the corner on its own.
Uye corner iri payo yogawo.
But it's one building.
Asi chivakwa chimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
I'm thinking of the message apazwa na Brother Morris.
Ndofunga maridzi akaparadzwa na Brother Morris
about the vision of the temple.
Pamusoro pechiratidzo chetemberi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
But Marwanti Basira Amanza.
God is going to help us, brother, sister.
Amen.
Amen.
That we remain in this continuity of His
words.
Hallelujah.
Amen.
Now remember this. Things that I say must come from the word of God. It cannot be my own opinion. Because my opinion is just like anybody else. But it is got to be in continuity with the word of God. Hallelujah.
Yes, sir.
Remember. God keeps everything in continuity. He never changes. Amen.
Amen.
He is the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? Amen.
Amen.
That God is the same yesterday, today, and forever.
Kuti mwari ndiye mwe chete nezuro na nasi nekusinga peri.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
The same God who led us this far.
Mwari mwe chete akatitungamirira kusvika pano.
Amen. Is the same God who should lead us all the way.
Ndiye mwari mwe chete anofanira kutitungamirira kusvika tasvika.
Amen.
Amen.
Mwari vamwe chete vakatisvitsa patiri panapa.
The same God who brought us to this stage where we are.
He must be the same God.
Anofanira kunge ari Mwari mumwe chete.
Anotungamira kwatichaenda mberi.
Who is going to lead us going forward?
Amen.
Yes, sir.
The ministry yakatisvitsa patiri panapa.
The ministry which brought us this far.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vanofanira kuendera mberi nezvakare.
God should continue with us again.
Hallelujah.
Yes, sir.
Because he keeps his things in continuity.
Nekuti Mwari vanochengeta zvinhu zvavo zvine kuenderera mberi.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
The ministry which led us this far.
Shumire yakatitungamirira kusvika pano patira.
Amen. It was a loving ministry.
Yakanga iri shimire inorudo.
Amen.
Amen.
Who are you today?
Ndiwani nhasi?
Who say no, I don't want to love this brother or that brother.
Kuda amai kana amaiyo.
Amen.
Amen.
Yet shimire yakatisvitsa patiri panapa.
Yet the ministry which brought us this far.
Yeah, it's become worldwide.
It was known all over the world.
Amen.
Amen.
No, pa Eastly pane vanhu vane rudo.
At Eastly there are people with such a love.
Amen.
Yes, sir.
Natozonza tina rudo.
Now suddenly we don't have the love.
Maringa atibatsire.
The Lord help us.
Amen.
Amen.
Maringa atibatsire.
Lord help us.
Amen.
Amen.
No rati mwari havasanduki.
Because God does not change.
Amen.
Amen.
But you won't want to sanduka semunhu.
You can change as a human being.
But Mwari havasanduki.
But God does not change.
Saka Mwari vasingasanduki ivavo.
The God who does not change.
Amen.
Amen.
We have been with us yesterday.
Akanga ainesu nezuro.
He must be with us today.
Anofanira kunge ainesu nhasi.
And he must be with us tomorrow.
Agova nesu mangwana.
Amen.
Amen.
Mwari havafani kusanduka.
God must not change.
He cannot
change only when we are here.
Amen.
Amen.
Kana vakasanduka, then it's not God.
If he changes, havasi Mwari.
We must take our books and go.
Tuta mabuku edu toenda.
Amen.
Amen.
But we believe in his continuity.
Asi tinotenda mukuenderera mberi kwavo.
Hallelujah.
Amen.
We must love one another.
Tinofanira kuva tine rudo mumwe kune mumwe.
We must pray for one another.
Tona matirana mumwe nemumwe.
Amen.
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 Yes, sir.
Maringa atibatsire.
Lord help us
that we remove the walls of partition in between us.
To bisa madziro zvose zviri kuti pasanura pakati pedu.
Amen.
Amen.
We must all swim from this pond into that pond.
Tose tinofanira kushambira tichibva muchidziva ichi tichienda mune chimwe chidziva.
And it must be now one pond.
Tongoita chidziva chimwe chete.
Amen.
Yes, sir.
Not that one group is swimming in this pond.
Tote ava vari mune kadziva kavo.
And others are in this pond.
Vamwe vari mune kamwe kadziva.
Amen.
Amen.
Then there's no continuity in that.
Hapana kuenderera mberi muna izvozvo.
Amen.
Yes, sir.
But zvidziva zvese zvikava dziva one.
If all the little ponds can be one big pool,
then it would be a sweet bunch of people.
Tinenge taboka revanhu vanotapira.
Hallelujah.
Yes, sir.
Hallelujah.
Amen.
Mwari ngatibatsire mangwana nano.
Lord help us this morning.
We need him.
Tinomuda.
Amen.
Amen.
To lead us.
Kuti atitungamire.
Amen.
Amen.
All the way.
Nzira yose.
Amen.
Amen.
We must not lead one another. We must not lead one another.
Hatifanire kutungamirirana mumwe nemumwe.
We need him to lead us.
Tinoda kuti Mwari vave ivo ndo vanotitungamira.
Hallelujah.
Amen.
We need him to lead us.
Tinoda kuti Mwari vatitungamire.
He must go before us.
Vanofanira kunge vari mberi kwedu.
And we must follow.
Isu totevera.
Wherever he leads us.
Kwese kwavanotitungamirira.
We must follow.
Tinofanira kutevera.
Amen.
Yes, sir.
We sing like that.
Tinoimba rwiyo rwakadaro.
Amen. Where he leads me.
Anzi kwaanotitungamirira.
I will follow.
Ini ndichatevera.
Amen.
Amen.
Kwete kwauri kutungamirwa naBrother Makwinye, no?
Not where you are being led by Brother Makwinye. Kwete.
But where he leads us.
Kwaanotitungamirira.
We must follow.
Tinofanira kutevera.
Amen.
Yes, sir.
Because ndikautungamira ndiri inika.
If I lead you, I myself.
Unozopepuka wawo mune zvimwe zvinhu.
You are waken up when you are in other things.
But I believe.
Asi ndotenda.
Kuti Mwari vakatitungamira hama hanzvadzi.
That if the Lord leads us, brother, sister.
He will lead us somewhere.
Vanotitungamira kune imwe nzvimbo.
Amen.
Yes, sir.
where we are going to see his glory. Amen.
Amen.
Now listen. Do you see interpretation spoil the entire program?
Hanzi zvinoterai munoona here kuti kakungokanganisika kamwe chete kanobva kavhiringa program yese.
Amen.
Amen.
Now when human begins was running in continuity with God.
Hanzi vanhu pavaifambirana pamwe chete naMwari.
With God, men and women. Men and one woman. Hallelujah.
Amen.
The woman sinned.
And it
throughout the whole earth program out of continuity with God.
Zvakamba zvakanda nyika yose neprogram musango pakasava nekuenderera mberi naMwari.
Amen.
Amen.
But one time when one man and one woman were walking together with God.
Panemwe nguva murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete pavaifamba pamwe naMwari.
That was God's program.
Yakanga iri program yaMwari.
Amen. But pakazotanga kuya zvimwe zvinhu.
When other things began to come.
Amen.
Amen.
It throws the whole earth entirely the whole earthly program out of continuity with God.
Hanzi izvozvo zvakamba zvakanda nyika yose neurongwa hwayo kuti zvibhe mukuenderera mberi naMwari.
Therefore, one word added to this book.
Na izvozvo shoko rimwe chete rikawedzerwa kubhuku iri.
Or one word taken from it.
Kana kuti shoko rimwe chete rabviswa pazviri.
Throws Christian out of continuity with God.
Zvinoita kuti maKristu asava nekuenderera mberi naMwari.
But we need that continuity.
Asi tinoda kuenderera mberi ikoko.
Amen.
Amen.
We need that continuity.
Tinoda kuenderera mberi pamwe chete uku.
Hallelujah.
Yes, sir.
With God, not with men.
NaMwari. Kwete ne munhu.
Amen.
Yes, sir.
Throws a church out of continuity with God.
Zvakamba zvabvisa kereke kuti isaenderere mberi pamwe chete naMwari.
Throws a family out of continuity with God.
Zvikabvisa mhuri kuti isaenderere mberi naMwari.
Just by adding one word.
Nekungowedzera shoko rimwe chete.
Into God's program.
Murongwa waMwari.
Hallelujah.
Amen.
It takes the church.
Zvinotora kereke.
It takes the family.
Zvinotora mhuri.
Amen. Out of God's continuity.
Kubva mukuenderera mberi naMwari.
Amen.
Amen.
Every believer can thrown out by not accepting every word of God.
Mutendi woga woga anogona kuburiswa nekusagamuchira shoko rimwe nerimwe raMwari.
Amen.
Amen.
When it was the woman that caused the separation of the loving home.
Hanzi apo mudzimai ndiye akaita kuti pave nekupatsanura kwemhuri yakanga ine rudo.
Amen.
Amen.
It was not a cherubim that bothered the earth.
Haisi cherubim yakakanganisa nyika.
It was not Adam that thrown the worm out.
As Adam akaita kuti mhuri ibude.
It was not anything else that thrown the worm out.
Hachisi chimwe chinhu chakabvisa imba iyi.
And thrown the whole thing out of continuity.
Chikabvisa zvinhu zvose kuti zvisave nekuenderera mberi.
But a woman.
Asi mudzimai anonzi Eve.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Taverenga muna Genesis.
We read from Genesis.
Amen.
Amen.
Because they've done this.
Nebudako kuti waita izvi.
Amen.
Yes, sir.
Uchane mutongo uyu.
This is your judgment.
Amen. Because that had it broke the continuity of God.
Nekuti izvozvo zvakaita kuti pasave nekuenderera mberi nehukama hwa Mwari.
Hallelujah.
Yes, sir.
And it is here that the beginning that Jesus spoke of was broken.
Hanzi ndizvo pakutanga zvakataurwa naTenzi Jesu Kristu kuti zvakaputswa.
Jesus said at the beginning.
Jesu akati pakutanga.
God made one male.
Mwari akaita murume mumwe chete.
One female.
Nemudzimai mumwe chete.
Of each kind.
Yemhando yoga yoga.
Amen.
Amen.
Of each kind.
Pamhando yoga yoga.
Amen.
Amen.
One.
It was one man, one woman.
On each kind.
Pa marudzi azvo zvose.
Zvese zvakasikana Mwari zvakaitwa chirume nechikadzi.
All that create God created, it was male and female.
Amen.
Yes, sir.
Kwakazoti murume nemadzimai tunde.
Who then instituted one man and many wives?
Who did that?
Ndiani akazviita?
Amen.
Yes, sir.
And now when this woman,
zvino mudzimai uyu,
not the female horse,
kwete biza gadzi,
not the female dog,
kana imbwa hadzi,
but the woman,
asi mudzimai.
Amen. She broke the entire continuity.
Akaputsa kuenderera mberi kose.
Hallelujah.
Amen.
Of God's operation on the earth.
Kuenderera mberi kwaMwari panyika.
Amen.
Amen.
Ndosaka mudzimai akapiwa mutongo wake, murume akapiwa mutongo wake.
That's why the woman had her own judgment and the man his own judgment.
Amen.
Amen.
No doubt the chivi changa chapinda pakati pavo.
Because sin had entered in their midst.
Amen.
Yes, sir.
But Mwari havana kurasikirwa neshoko ravo.
God did not lose his word.
Amen.
Yes, sir.
He remained God despite that.
Vakaramba vari Mwari zvisinei kuti zvinhu zvakanga zvaita mamiriro api.
Hallelujah.
Amen.
God remained God.
Mwari vanoramba vari Mwari zvisinei kuti zvinhu zvakamira sei.
And throw everything into death.
Zvikamba zvakanda zvinhu zvose murufu.
Amen.
Amen.
This is the reason why there is death on the earth.
Ndicho chikonzero paine rufu panyika.
Amen.
Amen.
It's because of sin.
Kuda kwechivi.
Amen. But it was in harmony.
Asi zvakanga
when it was one man, one woman.
Pakanga paine runyararo, papaive nemurume mumwe chete nemukadzi mumwe chete.
Amen.
Amen.
But sin crippled it.
Asi chivi chakavereveza.
Hallelujah.
Yes, sir.
God help us to be on guard.
Mwari vatibatsire kuti tinge takacherechedza takangwarira.
Hallelujah.
Yes, sir.
That is sin must not creep in our midst.
Kuti chivi chisapinde pakati pedu.
Hallelujah.
Yes, sir.
Because we need the continuity.
Nekuti tinoda kuenderera mberi.
Of yesterday's ministry.
Kweshumira yanezuro.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
The woman, not the man.
Mudzimai kwete murume.
She broke the covenant.
Akaputsa sungano.
She broke the covenant because why?
Akaputsa sungano sei?
She stepped across the borders of God's word.
Akafamba ndokumba abuda kubva pamiganhu yeshoko raMwari.
Hallelujah.
Yes, sir.
So we should not also do the same.
Isu atifanira kuita zvimwe chete.
Amen.
Amen.
But you must remain.
Tinofanira kuramba tiri.
Amen.
Amen.
In the boundary of the word.
Tiri mimiganu kana kuti munharaunda dzeshoko raMwari.
Amen.
Amen.
Do you know, brothers and sisters?
Munoziva here hamanzvadzi.
I believe myself.
Ndinotenda ini pachangu.
Kuti masista edu anofanira kuchena chaizvo nezvavo vanofanira kupfeka zvavanoda.
Our sisters should dress in the, whatever they want.
Amen.
Amen.
Vageta hairstyle zvavanoda.
And have whatever hairstyle they want.
Maramba manganyara.
Why are you quiet?
But I've heard about the chief sign.
Chiratsochikuru
is the prophet.
Mprofita.
Amen.
Amen.
The chief sign is the prophet.
Chiratsochikuru mprofita.
And the prophet said in our day.
Mprofita akati muzuva redu.
Say what the tape say.
Ingoreva zvinorehwa netepi.
Amen.
Amen.
Saka unokwanisa kupfeka zvounoda as long tape iri kutaura izvo.
You dress the way you want as long as it's within the context of the tape.
Amen.
Amen.
No kwanza ta hairstyle you know as long as the tape is saying that.
And whatever hairstyle, as long as it's within the context of the tape.
Amen.
Amen. Yes, sir.
Amen.
Amen. Thank you.
No kwanza ta zvounoda.
You can do whatever you want.
Because knows what ndiri magwaro.
As long as you know that you are in the scripture. You can go wherever you want to go. Knowing that I'm still within the scriptures.
Amen.
Amen.
And
no one can condemn you.
Because knows what I'm in the continuity of God. Amen.
Amen.
And there will be no trouble with anyone.
Amen.
Amen.
Lord, help us.
Amen.
Amen.
She stepped across the borders of God's word.
Akadarika naraunda dzemigano yeshoko ramwari.
Now, if she broke her covenant with her husband.
Kanaka putsa sungano yake nemurume wake.
She broke a covenant with God.
Akaputsa zvakare sungano yake namwari.
Amen.
Amen.
You broke your covenant with your husband.
Unoputsa sungano yako nemurume wako.
He also break the covenant with God.
Unenge waputsa zvakare sungano namwari.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
We are talking this on the natural.
Tirikutaura izvi tiri panyama.
But let's also think on the spiritual side, the church.
Tifungewo zvakare tirikutivi rwepamweya gwekereke.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
That as we come into God's house.
Kuti patinouya mumba maMwari.
Amen.
Amen.
We are coming to meet up with our husband.
Tirikuuya kuzosangana nemurume wedu.
Amen.
Amen. At home, you dress the way your husband likes.
Amen. But can all your kunuk?
If you come here,
koru sangano murume wako,
where you are going to meet your husband,
the spiritual husband.
Murume wako ipamweyam.
Amen. You must dress the way your spiritual husband desires.
Unofanira kuti upeke nzira iyo murume wako ipamweya anoshua.
Hallelujah.
Yes, sir.
Amen. And you must also speak the same.
Unofanira kutaura nenzira imwe chete.
And you must also walk the same.
Wofamba zvimwe chete.
Amen. Because ukuda kuti ufadze murume wako shoko raMwari.
You want to please your husband, the word of God.
Amen.
Amen.
And pagona apa pano ukama uchendera mberi.
So that there could be a continuity.
Amen.
Yes, sir.
Hallelujah.
Amen.
But what if you are doing the opposite?
Ko kana uchiita zvinopesana naizvozvo.
Amen. When you are doing something opposite to that.
Kana wakuita zvinopesana naizvozvo.
There's no continuity.
Hapasina kuenderera mberi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Mari ngatibatsire.
The Lord help us.
Amen.
Amen.
We are not here to please a man.
Hatisi pano kufadza mumwe munhu.
But we are here to please God.
Tiri pano kufadza Mwari.
Amen.
Amen.
Because the one who called us.
Nekuti uyo akatidana.
Amen. Then because she broke the covenant with God.
Hanzi nokuti akapisa sungano naMwari.
She broke it with her husband.
Akaiputsa nemurume wake.
Amen.
Amen.
And when you break your promise and your covenant to God,
ukaputsa vimbiso yako nesungano yako kushokora Mwari.
That is what caused so many illegitimate church members.
Those nete kuti pave nenhengo dzakawanda dzekereke dzisiri pamutemo.
Hallelujah.
Yes, sir.
Amen.
Amen.
Because a group of men,
boka revarume,
amen.
Amen.
Got together and said,
rinongana roti.
Well, it did not mean that. And it throws the whole organization out of continuity with the word.
Izozo zvinobva zvaita kuti boka rose ribude mukuenderera mberi pamwe chete neshoko.
Hallelujah.
Amen.
We do not believe that Dr. Johnny said it wasn't so.
Hatitende kuti Dr. John vakati zvanga zvisina kudaro.
But as long as God said it is so,
kana Mwari chete vangoti ndizvozvo,
he said let every man's word be a lie,
vakati hanzi shoko remunhu woga woga ngaave manyepo,
and my mind be the truth,
asi rangu ngarive zvokwadi.
Amen.
Amen.
There it breaks the continuity.
Zvinobva zvaputsa kuenderera mberi.
Now we see being that the continuity is broken.
Hanzi zvino tiri kuona kuti kuenderera mberi zvakwaputswa.
Amen.
Amen.
Then the lifeline was broken.
Gwara reupenyu zvakare rakanga raputswa.
Also the timeline was broken.
Uyo zvakare gwara renguva rakaputswa.
The covenant was broken.
Sungano nomba yaputswa.
Everything shattered.
Zvose
what caused it?
Nomba zvabva zvaparara. Chii chakakonzeresa izvozvo?
A woman.
Mudzimai.
Church.
Kereke.
Amen.
Amen.
That is what broke the covenant.
Izvozvo ndo zvakaputsa sungano.
Now, if you want to read that,
kana uchida kuverenga izvozvo,
you can read it Genesis 3.
Unogona kuenda kuna Genesis 3.
Hallelujah.
Amen.
Now it was then,
panguva iyi,
now it was then man was made to rule over the woman.
Zvino apa ndo pakaitwa kuti murume achiva mutongi wemukadzi.
By God's word.
Neshoko raMwari.
She was no more co-equal with him.
Akanga asisina kuinzana nemurume.
She was co-equal in nature.
Akanga ainzana muzvisikwa.
You know, but
munoziva.
Made men not to be a ruler over her.
Zvakaita kuti
God made a man to be a ruler over her.
Mwari vakaita kuti murume ave mutongi pamusoro pemukadzi.
Genesis 3:16.
Genesis 3:16.
If you want to put it down,
kana uchida kunyora.
Amen.
Amen.
She was no more equal with the men.
Mudzimai akanga asina kuinzana nemurume.
Amen. The church.
Kereke.
Not equal with the men.
Asisina kuenzana nemurume.
The husband.
Murume.
Amen.
Amen.
On the natural and also on the spiritual side.
Panyama uye zvakare nepamweya.
Amen.
Amen.
She was the breaker of God's word.
Ndiye akanga ari muputsi weshoko raMwari.
Amen.
Amen.
Don't you see? The church down here.
Iye kereke panapa.
The breaker of God's word.
Muputi weshoko raMwari.
That threw the air completely out of continuity.
Zvakamba zvamuburitsa mukuenderera mberi.
And what is that is what the church has done and throwed spiritual death. and throw the spiritual death upon the whole thing.
Hanzi izvozvo ndo zvakaitwa nekereke. Ndokumba yakanda chinhu chose kuti chive chakafa pamweya.
Hallelujah.
Amen.
Now you understand why I hammer at these things like I do.
Hanzi zvino munonzwisisa sei kuti ndichiramba ndichirovera pamusoro pezvinhu izvi namairovera ndinoita.
It is truth. This is Bible facts.
Icho kwadi izvi zvinhu zvechokwadi kubva muBhaibheri.
Hallelujah.
Amen.
Saka mani ngatibatsira hamanzva.
The Lord help us, brother, sister.
Amen.
Amen.
That we keep our covenant.
Kuti tichengetedze sungano yedu.
Amen. You must keep your covenant with your husband and your wife.
Chengetedza sungano yako nemurume wako nemudzimai wako.
You must also keep the covenant with God.
Wochengetewo zvakare sungano naMwari.
Amen.
Amen.
You must not break that covenant.
Haufanire kuputsa sungano iyi.
Amen. Because we need that continuity.
Nekuti tinoda kuenderera mberi uku.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, ma'am.
Time is moving.
Ngubari kufamba.
Let's move to 105.
Tinde paragraph 105.
Notice the reason that she did this.
Hanzi cherechedzai chikonzero sei akaita izvi.
She was not in the original creation.
Akanga achiri mukusikwa kwemavambo.
She is not in God's original creation.
Akanga achiri mukusikwa kwaMwari kwekutanga.
She is a byproduct.
Akatosikwa kubva pane chimwe chinhu.
Hallelujah.
Amen.
Therefore, at the beginning,
naizvozvo pakutanga,
as I'm getting lost here. Okay. Jesus referred to it.
Jesu akataura pamusoro pazvo.
She was not original creation by being of God.
Akanga asiri chisikwa chekutanga kubva pakusikwa kwaMwari.
She is a byproduct of a man.
Akatosikwa kubva pamurume.
When Jesus referred to the beginning.
Jesu Kristu paakataura achitaura pamusoro pemavambo.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, ma'am.
She was not in the original.
Akanga asiri pakusikwa kwemavambo.
She is a byproduct.
Akatobviswa kubva pamurume.
Amen.
Amen.
But God remained God.
Asi Mwari anoramba ari Mwari.
Hallelujah.
Amen.
Despite what is happening.
Zvisinei kuti chii chiri kuitika.
Amen. God remained God.
Mwari anoramba ari Mwari.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, ma'am.
Ndosaka tiri pano mangwanani ano.
That's why we are here this morning.
Amen.
Amen.
Because God is still God.
Nekuti Mwari achiri Mwari.
Amen.
Yes, ma'am.
And you will never fail.
Uye haazokundikane.
Amen.
Amen.
You might fail.
Iwe unogona kukundikana.
But God will never fail.
Asi Mwari havakundikane.
Amen.
Amen.
You might decide to do other things.
Unogona kusarudza kuita zvimwe zvinhu.
But God remain the same.
Asi Mwari anoramba ari zvimwe chete.
Hallelujah.
Amen.
107.
Paragraph 107.
Notice, but a byproduct.
Cherechedza asi akabva pane chimwe chinhu.
And notice the only one of all God's creation.
Hanzi chimwe chete chezvisikwa zvaMwari.
Of every animal and everything else.
Pamhuka yoga yoga nezvimwe zvose.
She was the only one designed this way.
Mudzimai ndiye oga akanga akagadzirwa nemaitiro aya.
Every other female was in the original creation.
Zvimwe zvisikwa zvose zvechikadzi zvakanga zviri zvempamavambo pakusikwa kwazvo.
Every other female was in the original creation.
Zvimwe zvikadzi zvose zvakanga zviri zvekusikwa pamavambo.
But Eve was not in the original creation.
Asi Eve akanga asiri kusikwa kwemavambo.
See, that had to be made that way.
Ndo magadzirirwo akanga akaitwa.
Who get to eat after a while?
Handi tichasvika pazviri mushure mekanguva.
Notice in this creation.
Cherechedza mukusikwa uku.
That she was in.
Makanga ari mamkuri.
In the original.
Pakutanga.
But a byproduct.
As ari chisikwa chakabva pana Adam.
And in this creation there is.
Mukusikwa uku kuripo.
I want to skip some of the things.
Ndoda kusiya zvimwe zvinhu.
Paragraph
110.
Also, there is nothing that can be so easily deceived as a woman.
Zakare, apana chini chinokwanisa kunyengereka zviri nyore semudzimai.
Now the four proves this statement to be true.
Kuwa kwakaratidza kuti chitaurwa ichi ndeche chokwadi.
The four in the beginning.
Kuwa kwakaitika kumavambo.
Hallelujah.
Amen.
She was not in the original beginning creation.
Akanga asiri mukusikwa kwemavambo.
Amen.
Amen.
She was in Adam.
Akanga ari muna Adam.
But not in the female sex himself. Herself.
Asiri iye pachake.
At the beginning, she was the byproduct.
Pakutanga akagadzirwa achibva pane chimwe chinhu.
Now there is nothing designed that can deceive and be deceived.
Hakuna chinhu chakagadzirwa chinokwanisa kunyengereka.
As a woman.
Zviri nyore semudzimai.
There is nothing designed or can stoop as low as a woman can.
Hakuna chinhu chakagadzirwa kana chinogona kuderera sezvinokwanisa kuitwa nemudzimai.
Think now, there is nothing designed in all creation. Hallelujah.
Amen.
That can stoop so low as a woman can.
Chinokwanisa kuderera zvakanyanya sekuzvinoitwa nemudzimai.
Amen.
Amen.
She can tear a man's heart to pieces. To pieces easier than anything else there is in the world.
Hanzi anokwanisa kubvarura moyo wemurume zviri nyore kudarika zvimwe zvinhu zvose zviri panyika.
Is his wife.
Hanzi mudzimai wake.
Let that nice little wife get to running around with some other men.
Hanzi ingoita kuti mudzimai uyu atange kumhanya-mhanya nevamwe varume.
Look at that fellow sitting there with his children.
Hanzi wotarisa murume uyu agara akasiwa nevana.
Tears dropping out of his eyes.
Miso dzichiyerera maso make.
She is designed that way.
Mudzimai akagadzirwa nenzira iyoyo.
She is designed to do this.
Akagadzirwa kuti aite izvi.
There is no hog, no dog.
Hakuna nguruve, hakuna imbwa.
Or no other animal.
Kana imwe mhuka ipi zvayo.
Designed like here or can stoop as low as she can stoop.
Yakagadzirwa saiye inokwanisa kuderera semadererero aanoita.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
She's the one who broke the continuity of God.
Ndiye akaputsa kuenderera mberi kweshoko raMwari.
Hallelujah.
Amen.
But God sent us a prophet.
Mwari vatumire muprofita.
Amen. To bring men back again.
Kuti vadzose munhu adzoke apinde mugwara zvakare.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
Without a prophet.
Pasina muprofita.
We are done.
Tatoparara zvapera.
Amen.
Amen.
To skip some of the things for
ndoda kuti ndisiye zvimwe zvezvinhu nekuda kwenguva.
He say here,
Anotipano,
a female hog cannot be moral.
Nguruve hazi haikwanisa kunzi ine hunhu usina kunaka.
A female dog cannot be immoral.
Kana imbwa hazi haikwanisa kuti tingati ine hunhu usina kunaka.
A female bird cannot be immoral.
Kana kuti
a bird.
Shiri sheche haikwanisa kuti inganzi ine hunhu usina kururama.
A woman is the only thing can do it.
Mudzimai ndiye munhu chete anokwanisa kuti azviite.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
On our back, man, let's think of a church.
Mufunga zedu, katifunge pamusoro pekereke.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
We need the continuity.
Tinoda kuenderera mberi.
Of His word.
Kweshoko rake.
In everything.
Zvinhu zvose.
Hallelujah.
Amen.
We just want to see the smooth flow of His weight.
Tinoda kuona kuenderera mberi kunongofamba zvakanaka kweshoko rake.
Hallelujah.
Amen.
Despite that the devil is there.
Zvisine kuti Satan aripo.
Despite that the devil is working.
Kana kuti Satan ari kushanda.
We want to see His continuity.
Tinoda kuona kuenderera mberi kwake.
Hallelujah.
Amen.
In our midst.
Pakati pedu.
Amen.
Amen.
Because He's very faithful.
Nekuti akatendeka.
Hallelujah.
Amen. Paragraph 121.
But in the human race,
asi murudzwiri vanhu,
it is the woman that is pretty.
Mudzimai ndiye akanaka,
not the man.
Kwete murume.
If he is,
kana zvakadaro,
there is something wrong.
Pane chinhu chakatsveyama.
There is closed up.
Panenge paine kupesanisa.
Closed up seed somewhere.
Panenge paine mbeu yakapesaniswa pane imwe nzvimbo.
Originally, it is that that way.
Kubva pakutanga ndonzira yazviri.
Why was it done?
Sei zvakaitwa saizvozvi?
To deceive by.
Kuti akwanise kuzonyengera.
Amen.
Amen.
Ye designer Satan still working.
Hanzi mugadziri wake Satan achiri kushanda.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
The devil is still there, hamanzadzi.
Satan achiri pahamanzadzi.
But Mwari aripo futi.
But God is there also.
When the devil raises a standard.
Kana Satan achinga sumudza chiyero chake.
God raises a standard above the devil.
Mwari vanobva vasumudza chiyero chiri pamusoro pa Satan.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
I've just gone my half of my nose.
And I'm going that half of my nose.
Okay, let me find somewhere I can close.
Mira nditsva gipanu pekuti tivhare.
But my desire this afternoon.
Chisho changu masikatano.
We need God's continuity.
Tinoda kuenderera mberi kwaMwari.
Amen.
Amen.
In everything.
Muzvinhu zvose.
Amen.
Amen.
God's continuity.
Kuenderera mberi kwaMwari.
Amen.
Yeah.
Let me have 168.
Paragraph 168.
An immoral woman is the lowest thing that can be thought of in the earth.
mudzimai ane hunhu hwakaipa ndo chinhu chingafunge pamusoro pacho panyika pano.
Excuse this young ladies.
Hanzi ingondiregererai vechidiki pamusoro peizvi.
She is nothing but a human garbage.
Hanzi hapana zvari asi anongo munhu azere netsvina.
A sex exposure.
Anenge ari chinhu chinongoshandiswa.
That is all she is.
Ndo zvaanongova.
Amen.
Amen.
But God is still God.
Asi Mwari achiri Mwari.
Amen.
Amen.
He is not dead.
Mwari hana kufa.
Amen.
Amen.
He is still alive.
Achiri mupenyu.
Even this morning.
Kunyange mangwana nano.
Hallelujah.
Amen.
That he can raise us.
Kuti anokwanisa kutisimudza.
Amen. From all the debt of this world.
Kubva pachina yose nyika ino.
Amen. And Amen. Live right.
Torarama upenyu hwakanaka.
Clean life.
Upenyu hwakachena.
Amen.
Amen.
In everything.
Nezvose.
Hallelujah.
Amen.
In everything.
Mune zvose.
Amen. Matauri edu.
The way we talk.
Mafambiri edu.
The way we walk.
Mapfekere edu.
The way we dress.
In our hair, do whatever.
Magadzirira tinoita vhudzi redu.
Amen.
Amen.
Mwari anokwanisa kutisimudza.
God can raise us.
Amen.
Amen.
And leave us somewhere.
Unotisiya pane imwe nzvimbo.
Amen.
Amen.
Yetinokwanisa kuona Mwari mukati mweupenyu hwedu.
Where we are able to see God in our lives.
Hallelujah.
Amen.
Nokuti ndi Mwari vachiri kurarama.
Because it's God who is still alive.
If you continue reading this quotation.
Tikaendera mberi tichiverenga quotation.
You will see with a woman who is immoral.
Unozoona kuti mudzimai ane unhu hwakaipa.
She is the lowest thing.
Ndicho chinhu chakadereresesa.
Amen.
Amen.
But Mwari vari kupa kutibatsira.
But God is there to help us.
Amen.
Amen.
Kuti tione nzira yekufamba nayo.
To see the way we should walk.
Amen. Because he's still there to lead us.
Nekuti achiripo kutitungamira.
Amen.
Amen.
He's still there to light upon our feet.
Achiripo kuvhenekera tsoka dzedu.
Amen. Why are you groping in the darkness? Yet there is light.
Sei uri kutsvandzadzira uri murima ipo paine chiedza.
Amen.
Amen.
The light is still there.
Chiedza chichiripo.
Amen. Which is his word.
Rinova shoko rake.
Amen. Because his word is still there.
Nekuti shoko rake richiripo.
It must light your way.
Rinofanira kuvhenekera tsoka dzako.
Amen.
Amen.
You must see where you are going.
Unofanira kuona kwauri kuenda.
You must see where you are coming from.
Uona kuti uri kubva kupi.
Amen.
Amen.
Because you are not walking alone.
Nekuti hausi kufamba wega.
Amen. You are with him hand in hand.
Uri kufamba naye makabatana maoko.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
That is our God.
Ndiye Mwari wedu.
Hallelujah.
Yes, ma'am.
We need him this morning.
Tinomuda mangwana nano.
Amen.
Amen.
Mumawoko
Amari
Mumawoko
Iwo
Amari
Uhande
Izochi
Ukana Kudedera Diri mumahoka iwo amari
mumahoka
amari
iwo amari
amari
Anda hizo uchwe kana kudede Mumaoka
Woko amare Mumaoka Woko amare
Oh, my
Omama.